Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 18 2023. Makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakutsvaga rutsigiro. Gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kutyora bumbiro remitemo. Vanhu vapfumbamwe vafa mugwagwa pedyo nemazoe citrus mugwagwa weHarare Bindura mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission iyo inoona nezvesarudzo vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pakuita izvi pavanenge vachinyoresa kuti vazovoterwe musarudzo kana kuti nomination court. Izvi zvauya apo daro renomination court range richigara nhasi kutambira mazita evanhu vari kukwidza musarudzo dzemaby elections dziri kuitwa musi wa3 kukadzi. Sarudzo idzi dziri kuitwa mushure mekunge vari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weCCC vasengezo Chabangu vanyorera mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vadzinge nhengo dzebato iri. Vachamisa vanoti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana masimba ekudzinga vanhu kunyangwe vari kutsigirwa havo nematare. Asi magweta avaShabangu audza Studio 7 kuti vachaenderera mberi vachishandisa chiso chavaChamisa nekuti vari kuramba vachiti ndiwo mutungamiri webato ravo. VaShabangu vari kushandisawo chiso chavaChamisa pane vavari kuti vakwikwidze musarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravaChamisa vaObey Shava.
Sezvamuri kuziva kune nyaya dzakawanda dziri kumatare vaChabangu nevamwe vavo vachitaura ivo kuti vane pati yavo yavanoti TPC. Handizivi kuti vari kuiwanepi. Asi tinoziva ndechekuti haisi pati inotungamirirwa navaChamisa. Asi chinozoshandisa ndechekuti pari kuendwa kumaby elections vari kushandisa chiso chavaChamisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu, ivo vaChamisa vachiti handikuzivei. Saka tanyora tsamba kuzeti vaChamisa vachitaura kuti vanhu ava handivazive, ngavasiyane nechiso changu, vamire vega vakadaro. Hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zviso vainazvo.
Mawana mhinduro here kubva kuZeki?
Hatina mhinduro yatati tawana kubva kuZeki, kunze kwekuti vasemba vakati aiwa tazviona. Chasara tichizuwa nevakuru tozokuudzai kuti tozofambisa sei.
Ko, maendesa tsamba here kuna vaChabangu nevamwe vavo?
Isu taendesa kuZeki ndo kwatasiya tsamba iyoyo, tikaudza Zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa anechiso chavaChamisa musabvuma kutambira mapepa akadaro, nekuti vese vanotungamirirwa navaChamisa munavo mudatabhesi renyu. Takavatumira mazita evanotungamirirwa navaChamisa vese musi wa15 June 2023. Saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavaChamisa.
Ko, vakatika ivo vakwaChabangu ava chiso ichi ndiwo mufananidzo webato racho reCCC, nekudaro chinokwanisa kushandiswa pakumanomination court nepane zvimwe?
kumatare vana vachavangu vakaunzara vanotibumbiro remutemo wechipusi yavo mubumbiro remutemo roro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamisa saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyange nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvichese yachamisa vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamisa ngachipinde pabaloti zvinofamba sei tinoona ari maminimini nechisiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazevhetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe chetero navachamisa kuti vavhoterwe isu tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa
saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyui
zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi navachamisa vacho
Gweta ravachamisa vaobesha vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi nemukuru wemajeri kana kuti Commissioner General of Zimbabwe Prisons and Correctional Services vaendeswa kumatare nerimwe gweta remuHarare vatakudzwa Edward Mudzuri vachipomerwa mhosva yekutyora bumbiro remitemo. Vari kupomerwa mhosva yekubvumidza mumwe mushandi wekumajeri amai Caroline Majongo kuenda kunotsvagira ZANU-PF rutsigiro musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu kunyangwe vaifanira kunge vari pabasa vasingatenderwowo nebumbiro remitemo kumbosiya basa vachinoita zvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rava Mudzuri vaInnocent Gonese.
Prison guard uyu ane chigaro kubato reZANU-PF zvinova zvinotyora bumbiro guru renyika saka takamirira takudzwa naShe Mudzuri takanyora tsamba kuvakuru vekuprison tichida kuti vajekese kuti zviri kumbofamba sei sevari kuregera munhu anoshanda pasi peZimbabwe Prisons and Correctional Services ari kuita zvamatongerwo enyika pachitoverwa matsamba kubva kuvabati vezvigaro zvekuZANU-PF kuti ambopuwa zororo kuti ambosiya basa achinokambirira ZANU-PF havana kupindura tsamba iyoyo saka isusu takazoita magwaro mapepa ekudai guru remunyika medu rekuhaikoti nekuti sezvo tichikora bumbiro renyika anofanirwa kuti asiyiswe basa saka taita mapepa iwayo iye haana kupindura asi vakapindura ndeve Zimbabwe Prisons and Correctional Services naAttorney General saka pari zvino takachinjana mapepa yamirira kupuwa dhiti yekutongwa takaisa maheads of argument yaedu iwachiisawo maheads of argument avo chavari kuita ndechekuti vari kuda kuramba zvinhu zviri pachino kuti havana kuramba havana kupindura tsamba ida tanga takavanyorera
vari kuti kudii mumapepa avo zvamuri kuti vakuramba
chavari kungotaura ndechekuti hapana hundo asi havasi kunatso iye pachake haana chaakapindura saka isusu maonerei ndiye kuti ari kurega kupindura nekuti iye anozviziva kuti ari kutyora bumbiro remutemo renyika asi ivo vari kuti aiwa isati kuzviziva izvozvo uye varida kuita kuhanda nemumwe kuti ivo vanhu vacho vezanupiefu vakanyora matsamba vanenge vakuda kuzozviramba saka izvo zvichazoguma zvagurwa nedare pachanzwika nekutongwa kwenyaya
saka ndiani chaizvo vamuri kuendesa kumatare apa
takaendesa Caroline Majongo anova mushandi weZimbabwe Prisons and Correctional Services zvakare takaendesa Commissioner General weZimbabwe Prisons and Correctional Services uye zvakare chairperson weprisons and correctional services naminista wejustice legal parliamentary affairs ava vatatu vanenge vachiendeswa kudare nenyaya yezvigaro zvavo zvokuti Commissioner General weprisons ndiye anoona mashandiro anoita zvese zvinhu zvinoenderana namajeri uyuwo chairperson wecommission ndiye anenge achiona zvakare kuti mitemo iri kuteedzerwa minister wejustice ndiye ministry ndiye mukuru weministry inenge iri pamusoro kana kuti Zimbabwe Prisons Correctional Services iri pasi peministi iyoyo, saka takabatsiridzana minista wacho zvakare.
Gweta vaInnocent Gonese vachitaura vari parunare muHarare. Taedza kunzwawo divi rehurumende apo tabata vaZiambi, asi vati vanga vari mumusangano tozovafonera. Vanhu vapfumbamwe vafa mumugwagwa pedyo neMazove Citrus, mugwagwa weHarare Bindura, mushure mekunge motokari mbiri dzemhando yeHonda Fit dzadhumana. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti pane imwe motokari yatsva zvekuti vamwe vanhu havasi kutozivikanwa zviso zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vaNyati kuti tinzwe zvizere.
Hongu tine tsaona yauraya vanhu nai nhasi apo pabonde rana mahonda fiti maviri, imwe yanga ichibva kuBindura imwe ichienda kuBindura. Pakafa vanhu nai. Saka itsaona yatiri kuongorora zvafamba sei, mashoko akazara tichakaburitsa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa kuti pane moto wabvira ipapo, zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo?
Pane motikari yabatira moto paroirana motikari mbiri, saka mashoko akazara tichamaburitsa mangwana, asi pane mitundu miviri mitatu yatsva.
Saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai?
Tichakuudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei.
Ko, ndeipowo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo, takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa?
Vanhu ngavarege kufamba usiku, vanhu ngavarege kuraradza. Toona kuti pane imwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro, uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliad.
Tsaona dzacho dzangoti wandei, nekune rimwe bhazi riri vanhu vadonha. Saka nyaya iri kunyanyoti iri nyanyonyesa pamugwagwa pedu apa inyaya yekuti vamwe vari kutyora mutemo wekutakura vasina mvumo, vasina tsamba dzinovatendera kunge vachitakura vanhu, kunyanyisa vane tumwe tatudiditu vanooresa vanhu pasina chavanokwanisa kuzobatsirwa nacho. Kwozotiwo kana tiri kutarisa zvinhu zviri kukonzera tsaona mugwagwa yakawanda, inyaya yekuishata kwaita mugwagwa yeduwo, kuti mugwagwa imwe yakutsvedza maportholes awandisisa pamugwagwa yakati wandei. Vamwe vanenge vachitiza maportholes mugwagwa yedu imwe yachanyatsogadzirwa sezvaita kudhara.
Imo mugwagwa umu munenge musina mapurisa here vaGoliath?
Pahighway mapurisa ari kuwanika aripo, pahighway ari kuwanika. Chiri kuzoita kuti ava vakomana hatizivi kuti vanopinda vose pamaroadblock vanenge vakatakura vanhu vari mutumaprivate. Pane kwachinyesoona kuti motikari yakazara. Chimwe chinhu chatiri kuona pamugwagwa wa dzimwe mota dzapera.
Zvii zvamuri kukurudzira vatyairi kuti vaite pazororo ratakusvika rekisimusi uye neregore dzvariri kuteera?
Isusu sesangano yePassengers Association of Zimbabwe tiri kungokurudzira veruzhinji kuti vasafambe vakawanda. Kana vachienda kuzororo, vamwe ngavatange kuenda vozoteera, vasafambe vakawanda semhuri. Izvo zvinhu zvikuru. Kana vachienda nemotikari yavo, vanofanira kuona kuti munhu achazinga achivatakura kana kuti ari kuvatyaira haana kudhakwa, ari sobha, haana kuisa doro. Because tikuona kuti dzimwe tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vari kumwa doro zvakare, nevamwe vari kushanya. Tiri kukurudzira vemabhazi kuti ngavapuwe nguva yekuzorora kana vari vatyairi, kana vaitawo matripu anenge achitengerwawo pazuva kana kuti pawiki, vange vachizorora zvakare.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vachitaura vari parunare muHarare. mutungamiri webato ririkutonga muSouth Africa reANC uye vari mutungamiri wenyika iyi Vasiru Ramaphosa vaudza vatori venhau nhasi kuti nyika yavo yabatana nedzimwe nyika ina kuendesa Israel kudare rinotonga mhosva dzine chekuita nehondo nedzimwe reInternational Criminal Court. Varamaphosa nevenyika natu nevenyika dzimwe ina idzi vari kupomera Israel mhosva dzehondo apo iri kurwisa chikwata chinonzi neAmerica chinopfurikidza mwero cheHamas. Asi Israel makore adarika nemavhika adarika yakatiwo aiteerere zvinotaurwa neICC sezvo isiri nhengo yedare iri. Ngatinzwei Varamaphosa vachitaura.
We use this opportunity to clearly set out the various measures that we have been taking.
Tinoda kutora mukana uno kutsanangura kuti sebato reANC uye sehurumende yeSouth Africa pahondo iri kuitika kuMiddle East kuGaza, isu tiri kutsoropodza zviri kuitwa nenyika yeIsrael sebato uye sehurumende.
Terms of referring the case that needs to be investigated to the ICC about the atrocities that are unfolding in the Middle East. We have confidence in the ICC.
Kukwidzwa kwenyaya iyi kudare redzimhosva reInternational Criminal Court, ICC, isu tine chivimbo chekuti ichatora matanho ainofanira kutora nekuchimbidza. Saka seSouth Africa tiri kubatana nedzimwe nyika dzinotsigirana nesu kusimbisa nyaya iyi kuICC kuti hurumende yeIsrael ibatwe nemhosva.
Mashoko mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa. Dzimwe nyika dziri kubatana neSouth Africa dzinoti Bangladesh, Bolivia, Comoros neJibuti. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti nyika yavo haina mhosva dzehondo dzairi kupara, asi iri kurwisa veHamas avo vanoti yakavasvokosva musi wa7 Gumiguru pavakatanga kurwisa rimwe dunhu remuIsrael. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kutswa neUniversity of Technology muzvinafundo rekimukonza.
Mashoko ari kutaurwa navaRamaphosa tikatarisa maitikiro enyaya yeIsrael nePalestine mashoko anotambirika nekuti veruzhinji vari kutarisa nyaya iyi vari kuona kuti aiwa Israel inenge iri kudarikidza mwero. Saka zviri kuitwa navaRamaphosa zvinhu zvinokurudzirika, asi tinoda kuti tizvitarisira Zininga kuti mukuita kwavari kuita izvi vari kutapura navo neavo vanotsigira Israel. Tinotarisa nyika dzakaita sana United States of America nedzimwe nyika dzekumavirira dzinosapota Israel vanofanira havo kungoziva kuti ava vari kutoenda kudivi risingatsigirwi nedzimwe nyika dzakadaro. Saka handizivi hangu kuti vari kuvimbei.
Iko kubuda pajekerere vachitaridza divi ravanorerekera muhondo iri kuitika iyoyi kunosiya South Africa yakamira wopapi?
Kuri kuisiya ichiita vavengi vamwe vayanga isina. Sekutaura kwandaita, pane nyika dzakabudawo pachena kuti aizvo dziri kudivi reIsrael. Saka kana South Africa ikati yakudivi kwePalestine, zvinoitika pamatongerwo epasi rose yatinoti world politics, ndezvekuti nyika dzinotanga kuchipatsanurana nekuda kwekuti ndinga ari kusapota ani. Saka kana South Africa yabuda pachena kuti iri kusapota Palestine, kureva kuti ichatombovengana nevaya vari kusapota Israel.
Ndoda kuti ndipedzisirewo ndichitarisa mashoko avataurawo ekuti vari kubatana nedzimwe nyika neshamwari dziri kushoropodza Israel kuti vaendese magwaro kuInternational Criminal Court ekutsvaga kuti Israel ibatwe nemhosva muchirungu vashandisa vara rekuti genocide pamusoro pehondo iri kuitika. Munoona zvichiitika here zvakadai?
Uku kungoitawo hako kwe South Africa kwekuda kungoratidza pada wavangaone seudzamu panyaya iyi asi kuti patiti pane chinobuda nemamiriro akaita zvematongerwo epasi rese handioni paine chinogona kubuda panyaya iyoyi asi ndofunga zvavarida kungoita varida kungoisa sangano reInternational Criminal Court pajekere kuti varatidze riratidze kuti harina kwarakarerekera parinotarisa nyaya nekuti ndinofunga sekuti vari kuti pakaiswa nyaya yavaputin ikoko kuICC ICC yakabva yati vaputin vapuwe inonzi warrant of arrest saka apa South Africa iri kungoisa ICC pajekerere kuti zvionekwe kuti haina here kwayakarerekera
avo vanga vari nyanzvi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvina fundo Ricky Mukonza vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasere vafa vamwe makumi masere nevana vakakuvara mushure mekunge imwe nzvimbo inochengeterwa mafuta eoil yaputika muguta guru reGuinea reConakry mangwanani anhasi. Nyanzvi dzichiri kutsvaga kuti chii chakonzera kuputika uku. Pane motokari yakarovera pane imwe motokari yedzinochengetedza mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden neZuro Manheru. Izvi zvinonzi zvakaitika vaBiden vachibuda pamuzinda wavo wekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya dzemutungamiri wenyika kuDelaware uko kune imba yavo zvakare. VaBiden nemudzimai wavo amai Jill Biden vanonzi havana havo kukuvara. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzave kutyira kuti vana vakawanda munyika vanogona kurwara nezvirwere zvakaita sekwash nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri gore rinouya nerinotevera racho. Izvi zviri kuuya apo vanoona nezvemamiriro ekunze vari kuyambira kuti nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nenzara nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Mitengo yezvinhu yatotangawo kuwedzerwa zvakanyanya izvo zvinonzi zvinoomesera varombo nevari kumaruva kunyanya. Sangano rinoona nezvekudya remuAmerica RefuseNet rakatozivisawo kuti Zimbabwe iri pakati penyika dzemuAfrica dzinoda kuti dzibatsirwe makore maviri anotevera sezvo pasiri kutarisirwa kuti panenge paine gohwo rakanaka. Asi hurumende kuburikidza nemapazi ezvemagariro evanhu nemari inoti hapana munhu achafa nenzara. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 Abata Gweta, varisach garwe komiti inona nezvo utano mudare reparamende, vaDaniel Molokele, kuti tinzwewo maonero avo nezve mamiriro akaita zvinhu munyika.
Munhu wese anofanira kudya kudya kwakakwana. Saka munhu mukuru anogona kuti akarega kudya zvisaite dambudziko rakawanda kana tichitarisa munhu mudiki. Under malnutrition unenge uchishayiwa zvinhu zvakawanda, zvima deficiencies zvakawanda. Saka zvinokonzeresa kuti utange kurwara oita zvirwere zvakaita semarasma, zvirwere zvakaita sanakwashioka. Zvirwere izvi zvinogona kusivirira kana munhu achidya kudya kwakakwana. Saka zvakakosha kuti especially vana vadiki kana kuri gore renzara kubudise zvirongwa zvokubatsira kuti vapiwe mafood support, maextra food support system vachibatsirwa nehurumende nemaNGO kuti vasarware zvirwere zvakaita semarasma kana kwashioka.
Pane here zvimwe zvamuri kuzivawo zviri kuitwa panguva dzino kubatsiridza munyaya idzodzi?
Isusu sekomiti yeutano kuparamende basa reti ndorokuti titsvage kuti tizive kuti chii chiri kuitika paground. Saka tichaedza sekomiti kuti tevedzere ma departments and Ministry of Health tichiona kuti se Ministry of Health vane plan here yavakuda naye kuti vabatsire vana panguva yenzara iyo. Saka tichatarisa separliament kuti vane plan yavakuda naye kana vasina kubuda naye kuti vakurudzira kuti budai neplan tsvagai hurumende kuti batsire kuti vapiwe chikafu oro kuti hurumende itaure nemaNGO vakaita sana UNICEF nevamwe vakadaro kuti vabatsire panyaya yechikafu yekudya kuti vana vawane kuti vasarware zvirwere izvozvo zvinouya nemanutrition.
Ndingangopedzisire ndichitarisa kuti kumamisha uko kure nemadhorobha kure nezvinhu zvakawanda rubatsiro runosvika zvakadiiwo kunzvimbo dzakadaro munguva dzinenge dzine matambudziko akaita seiwayaya?
Vanhu vakawanda vanonyoresa kuti vada kubatsirwa nekudya then vobatsirwa kana kwakuita kuzvikoro vana vanopiwa chikafu zvakaita semaheu vanopiwa kuti vabatsirikane. Saka ndonzira dzimwe dziripo dzinoshandiswa kuti vanhu vabatsire.
Avo vanga vari Gweta vari zvakare sachigaro wekomiti inoona nezveutano mudare reparamende vaDaniel Molokele vanga vari parunare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvenyaya yesarudzo dzemambai elections ayo ari kuitwa musi wa3 kukadzi. Nasi vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo idzi mumatunhu matanhatu vange vachiendesa mapepa avo kunomination court. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga pange paine kunetsana pakati epeve CCC iri kutungamirwa navachamisa nevari kuzviti munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu avo vaendesa mazita akasiyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 1380 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanyora tsamba kuZimbabwe Electoral Commission vachiudza kuti isaregedze vanhu vavasina kupa mvumo kushandisa chiso chavo pavanenge vachinyoresa kukwikwidza musarudzo. Asi magweta avasengezo Shabangu ayo avo vari kushandisa chiso chava Chamisa vanoti vari kuenderera mberi vachiita izvi. Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi voendeswa kumatare vachinzi vari kutyora bumbiro remitemo. Tasuka kumagumo, chirongwa chedu cha nasi. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndokusi ya mina Gibbs Dube, munaudze, isindebele.
Soku isika.